Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 26, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vafadzwa uye kugutsikana nezvigadzirwa zvemunyika zviri kuratidzwa kuZITF kuBulawayo uye iri kutarisirwa kuvhurwa zviri pamutemo mangwana nemutungamiri weKenya waWilliam Ruto. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kuIran uko vari kutungamira chikwata chiri kumirira nyika kumusangano weIran Africa International Economic Conference. Madzimai ekumaruwa anotambira nemufaro chirongwa chekuvhenekwa pamwe nekurapwa chirwere chegomarara rechibereko. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gungano reZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF rapinda muzuva rechina nhasi vanhu vakawanda vachibuda kuzoona zviri kuratidzwa nemakambani emunyika akasiyana-siyana pamwe neekunze kwenyika uye vamwe vevapinda mugungano iri vachikwanisa kusangana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vavanga vachishanyirawo nzvimbo dzevamwe vevari kuratidza mabasa avo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaMnangagwa avo vange vachiperekedzwa nevanakomana vavo vamapatya Sean naCollins pamwe chete navaWicknell Chivayo vatora nguva yavo vachitenderera vachiona nzvimbo dzakawanda dzemakambani emunyika pamwe neekunze vane zviratidzwa zvakasiyana-siyana pamberi pekuvhurwa kwemusika weZITF uyu zviri pamutemo mangwana. Vachitaura nevatori venhau mushure mekushanyira nzvimbo dzinosanganisira Net1 nedziri pasi pemakambani ekuKenya neEuropean Union, vaMnangagwa vati vafara chose uye vagutsikana nekunaka pamwe neuwandu hwezvigadzirwa zvemunyika zvavaona izvo vati zviri kunaka nekuwedzerwa gore rega rega. Mumwe weveruzhinji vapinda muZITF nhasi vari kuti vafadzwa nezvavaona ndemumwe wechidiki muzvare Monica Sibanda avo vachangopedza zvidzidzo zvavo zvepamusoro zvefinancial accounting paNational University of Science and Technology.
Hatisati edu tasvika pachinhano chepamusoro senyika, asi ndafarira kuti pane mamwe matertiary institution ari kuita mainnovation anofadza.
Mukuru anoona nezvekudyidzana neveruzhinji pamuzinda weAmerica muZimbabwe vaLarry Socha avo varikowo kuZITF vati nyika yavo inoramba ichishushikana nekwavati kusamira zvakanaka kwemabatirwo ekodzero dzevanhu muZimbabwe. Panyaya yekuti vamwe vanoti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika yavo zvinokanganisa makambani ekuAmerica anoda kusima mari muno, vaSocha vati kushandurwa kwakaita zvirango nenyika yavo inzira yekubatsira Zimbabwe kuti igadzirise matambudziko ayo. Vakatiwo zvirango zviripo zvakatemerwa vanhu vashoma nemakambani mashoma, kwete kuti Zimbabwe yose.
It's important as US companies look to do business in Zimbabwe that Zimbabwe doesn't brand itself as a sanctioned country. As you know, President Biden terminated the Zimbabwe sanctions program on March 4th, and we have refocused our sanctions program.
Vakuru vakuru vehurumende kusanganisira mutungamiri wenyika vaMnangagwa vanogara vachitaura rekuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumadokero hazvizi pamutemo uye zvinofanirwa kubviswa. Uko mumiriri wemubatanidzo wenyika dzeEuropean Union muZimbabwe vaJobs von Kirkman vachipindura mibvunzo muhurukuro yavaita parutivi neStudio 7 vati EU yagara ichibatsira Zimbabwe munyaya dzechikafu nedzeutano nezvimwe, vakati vari mushishi rekuti paitwe ongororo yekutiwo vandudza rubatsiro urusei mushure menzara yapinda munyika zvichitevera kusanaya zvakanaka kwemvura mwaka uno. pamubvunzo wekuti ndezvipi zvavanoona sezvikonzero zviri kuita kuti makambani emeu arambe achizeza kuuya kuzosima mari munyika. Vavon Kekman vati pane zvinhu zvine chitsama zvinoda kugadziriswa zvinogona kubatsira kukwezva makambani eeu.
We have seen the introduction of a new currency. I think
munyaya dzemari taona kuunzwa kwemari itsva, uye ndinofunga kuti ichi chimwe chezvinhu zvinogona kukwezva makambani ekunze kuuya muZimbabwe kana kushanda kwemari nemabhanga kwave kunyatsofamba zvakanaka. Izvi ndezvimwe zvezvatinotarisira kuti zvichange zvanyatsojeka mukati memwedzi mitanhatu inotevera.
Gungano rezetaitf range richifanirwa kuvhurwa zviri pamutemo nhasi nemutungamiri wenyika yekenya vawilliam ruto, asi vave kuzoita izvi mangwana mushure mekunge vabatikana nezvimwe. Asi varuto vasvika muguta rebulawayo nhasi vakatambirwa panhandare yejoshua mutlavo konyongolongomo navamunangagwa pamwe nemumwe wevatevedzeri vavo vakembo muhadhi pamwe nevamwe makurukota ehurumende anosanganisira gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika amaiwo pamuchinguri. Ndakamirira studio 7 mubulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vari kuIran, uko vari kutungamira chikwata cheZimbabwe chiri kupinda musangano wepiri wekudyidzana kwenyika iyi nenyika dzemuAfrica mune zveupfumi hweIran Africa International Economic Conference. Musangano uyu wavhurwa zviri pamutemo nhasi nemutungamiri wenyika iyi vaIbrahim Raisi, avati nyika yavo iri kutsvaga kuchengetedza ukama neAfrica kuburikidza nekuwirirana, kwete zvavati zviri kuitwa nenyika dzekumawirira dzakawanda idzo vati dziri kungomora upfumi hweAfrica. Zimbabwe neIran gore rapera dzakanyoreranawo pasi zvibvumirano 12 mushure mekushanya kwemutungamiri wenyika iyi kuZimbabwe. Musangano uyu uri kuitwa kwemazuva 4 uye uri kupindwa nevamiriri venyika 30 dzemuAfrica. Nyika dzakaita seAmerica, China, France neRussia dzine misangano yadzinoita weupfumi pagore roga roga yekudyidzana nenyika dzemuAfrica, izvo zvinonzi nevamwe vanoongorora zveupfumi makwikwi anofanirwa kusimudzira Africa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Ishungu dzenyika yeIran kuti inge ichidyidzana nenyika dzeAfrica dzisinavo zvadzo chauviri zvekare iri nzira yekuratidza pasi rose kuti kusomorerwa kwatiri kuita seIran nezvatiri kuita namasanctions atiri kuita tinazvo. Asi mukuongorora kwedu tinotoona kuti Iran inyika iri kutotamburawo zvayo zvekare. Nyika dzokuAfrica dzinosanganisira Zimbabwe dzinenge dzakasungoombira dzakondo noukama hwadzakaita tingati nguva dzehondo dzapfuura idzo, kuti vanoti vakadanwa havangati hatidi kuuya.
Tinoona kuti Zimbabwe ine urongwawo hwekunge ichigadziridza kudyidzana kwayo nenyika dzekumawirira zvikuru tichitarisa America. Ukama ihwohwu hunosiya papi ukama hwayo nenyika dzekumawirira zvikuru America?
Ndiona kuti kupinda kwaita Zimbabwe uku handifunge kuti kunokanganisa chido cheZimbabwe kusimbisa ukama hwayo nenyika dzana America idzo, nokuti Zimbabwe yakabatana nenyika dzimwe dzeAfrica. Vagara vakabuda pachena kuti zvibvumirano zvedu isu muAfrica ndozvekuti hatina divi ratakarerekera, non-aligned movement iyei, tichizivawo isu kuti America inyika ino iremekedza kodzero dzavanhu, kodzero dzenyika. Handifunge kuti ingabva yaramwa kushanda nenyika yakaita seZimbabwe, nokuti Zimbabwe iri kushandidzana nana Iran.
Tinoona kuti America, Russia neFrance dzakaitawo misangano yakadai dzichikokawo nyika dzemuAfrica. Nyika dzemuAfrica dzine zvadziri kuzowanawo here kubva misangano yakadai?
Kana nyika dzemuAfrica dzikasasunura pazvibvumirano napamisangano iyo iyi, hapana zvavanenge vachizenge vachiwana. Nokuti mukavona nyika hombe idzodzo dzana America, dzana Russia nedzimwe dzichiita musangano neAfrica, zvinoreva kuti pane zvirimo muAfrica zvavanenge vachida. Asi vanenge vachiti ngatidyidzane zviya zvokuti isu zvindakupa zvindakutorera tichenjere ipapo.
Avanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kwakare kuOhio neStudio 7. Nepenyuro yeVoice of America inoti inomira nenyaya yayo yayakaburitsa iri pamusoro peBurkina Faso uye inotarisira kuramba ichiburitsa zvizere zvinenge zvichiitika munyika iyi isina divi rayakarerekera. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mafashamu akonzerwa nekunaya kwemvura yakawandisa kwemasvondo auraya vanhu zana nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 155 uye kukanganisa vamwe vanodarika mazana maviri ezviuru 200,000 munyika yetanzania. Izvi zvakaziviswa nezuro nemutungamiri wehurumende yenyika iyi vachipomera mhosva kukushanduka kwemamiriro ekunze kubva kuEl Nino. Gurukota rezvekudyidzana kweamerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken nhasi varatidza kushushikana kukuru nekutsigira kuri kuitwa nechina kugadzirwa kwezvombo nerussia. Vakayambira vatungamiri vechina kuti Washington inogona kuisa zvirango panyaya iyi. VaBlinken vataura mashoko aya kuBeijing mushure memusangano wavaita nemutungamiri wechina vaXi Jinping nevamwe vakuru muhurumende yechina uyo wabata nyaya dzekusawirirana kuri pakati penyika mbiri idzi. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica toenda kuna Tanonoka Wande weStudio 7 achitipa zviri kuitika muAmerica nhasi tichitarisa mabiko ari kuitwa mangwana kumuzinda weWhite House.
Muna kubvumbi wega wega mutungamiri wenyika yeAmerica nevatori venhau vepamuzinda weWhite House vanoita mabiko ekunyombana nechinangwa chekusetsana. Mabiko eWhite House aya ayo anopindwa nevanhu vane mukurumbira vakawanda anopa mukana wekunanganidza mashanduriro anoita mutungamiri wenyika matauriro kuvanhu vanenge achitaurira. Ndipo vakanakisisa vanonakidza nekuyevedza vanosangana nevasinganakidze vemitemo nezvematongero enyika. Vatori venhau ndivo vanotungamira urongwa uhu asi shasha chaidzo mutungamiri wenyika uye vamwe vanoita basa rekusetsa vanhu muupenyu hwavo vanosarudzwa kuti vauye kuzofadza vanhu. Dzimwe nguva mutungamiri wenyika ndiye anenge achiita basa rekusetsa vanhu sezvakaita vaive mutungamiri wenyika vaRonald Reagan muna 1986. Avo vakati,
ndinomboshorwa ndichinzi ndinoita zvimwe zvinhu ndisina kusuma dare reCongress. Saka chii chashamisa apa? Zvinhu zvakawanda zvinongova darika wani vari mudare iri vasina kana ruzivo nazvo.
Gungano remabiko awa remuna kubvumbi iri rinopa vanhu mukana wekuti vaseke zvinoitwa nemutungamiri wenyika iye achipindurawo kuvatori venhau ava nevamwe vanenge vakokwa. Vakokwa ava vanosanganisira vanoita zvemafirimu kuHollywood nevamwe vane mukurumbira. Aya mashoko emutungamiri wenyika vaJoe Biden vachizviseka pamusoro pekukwegura kwavaita.
Ini ndinotenda mukuvandudzwa kwekutanga kwebumbiro remitemo renyika kunopa vanhu kodzero dzekutaura zvavanoda kana kutevera chitendero chavanoda. Hakusi kungoti chamwari yangu Jimmy Madison ndiye akanyora bumbiro iri.
Sezvo rino riri gore resarudzo, vaBiden vari kutarisirwa kutaura nezvewavari kukwikwidzana naye musarudzo yemutungamiri wenyika. Martha Joint Kuma inyanzvi munyaya dzezvematongero enyika uye achinyora mabhuku.
I think one of his central themes throughout his presidency has been
dzinofunga kuti dingindira remutungamiri wenyika rinenge riri rehutongo hwejekerere. Zvimingamupinyi zvawakatarisana nazvo pari zvino.
Mabiko aya itsika yeAmerica inoteverwa nemutungamiri wenyika ega ega, asi muna 1981 mutungamiri wenyika vaRonald Reagan havana kukwanisa kupinda muurongwa hwacho sezvo vainge vari muchipatara vachirapwa mushure mekukuvadzwa nemunhu aida kuvauraya. Kwemakore ose aya vatungamiri vese vanga vachienda kumabiko aya kunze kwavaDonald Trump, avo vasina kubvira vaenda kwemakore mana ose avakanga vachitungamira. Muzvare Joined Kuma vanoti,
ndinofunga hazvisi zvinhu zvavaida havo kuita.
VaTrump vanonzi vanogona kunge vakatora danho iri mushure memabiko akaitwa muna 2011 apo vainyomwa nevaive mutungamiri wenyika vaBarack Obama nemumwe anoita zvekusetsa vanhu Seth Meyers, uyo akati
Donald Trump anogara achiti ari kuda kukwikwidza musarudzo wemutungamiri wenyika achimirira maRepublicans. Izvi zvinoshamisa nekuti ndaifunga kuti achakwikwidza sechiseko chenyika.
Vamwe vanoti kusekwa uku ndiko kwakatopa vaTrump chidokwa dokwa chekuti vapinde musarudzo yemutungamiri wenyika, izvo vaTrump vanoramba. Vatungamiri venyika vakawanda vanotora mukana uyu kunyomba vatori venhau, asi vachitorawo mukana uyu kuvarumbidza. VaBiden vakati kutorwa kwenhau kwakasununguka musimboti weveruzhinji kwete muvengi, zvikuru sei munyika dzekuti vatori venhau vakanyomba mutungamiri nyika vanokandwa mujeri sezvakataurwavo nemumwe anoita zvekusetsa vanhu Trevor Noah makore maviri adarika.
Munonzwisisa here kuti zvinodadisa sei kuti ndamira pano ndichiita dambe nemutungamiri wenyika yeAmerica, asi hapana zvaandichaitwaka, handiti?
Kukosha kweutongo hwejekerere nokutorwa kwenhau kwakasununguka zvichange zvichiratidzwa zvakare muWashington DC mangwana mugovera manheru. Nyaya iyi yatumirwa naScott Stains weVOA. Maiverengerwa neni Tanonoka Wande.
Mamwe madzima ekumaruwa anoti anotambira nemufaro chirongwa chekuvhenekwa nekurapwa kwechirwere chegomarara rechibereko, icho chiri kutungamirwa nebazi rezveutano richitsigirwa neWorld Health Organization. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mamwe madzimai ari kufara nekuuya kwechirongwa ichi munharaunda yavo ari kumakonde emudunhu rematonarend west, aya anoti pari zvino kuongororwa kwegomarara rechibereko uku kwave kuitwa pakiriniki yeumbowe iri pedyo navo, zvichienzaniswa nakare pavaienda kunoongororwa kuchinhoi kunova kure uye kuchida mari yekufambisa. Kiriniki yeumbowe imwe yemakiriniki mazana maviri akaitwa nzvimbo dzokutorera zvinozovhenekwa pamunhukadzi kuti zviongororwe kuti ane gomarara here kana kuti kwete, zvinonzi nechirungu masempo. Amai Barbara Matariranwa rekukaswa makare mudunhu diki remakonde vanoti vakaongororwa nekuti vari pachirongwa chekunwa mapiritsi ekudzikamisa ukasha hweHIV and AIDS, sezvo zvichinzi vanhu vakadai vari panjodzi huru yekubatwa nechirwere chegomarara rechibereko.
Takaita kuti nditestwei nhau yekuti ndiri pamushonga, saka ndaakuzvifarira kuti ndizive pandimire.
Mumwe mudzimai akaongororwa amai Jane Kavaya vanoti kuongororwa kwakanakira kuti munhu anoziva zvaari uye kana ane chirwere anokurumidza kurapwa chisati chakomba.
Zvakanakira kuti ukaziva kuti une chirwere unobva warapwa nguva iyoyo chisati chakura, chirwere chaisati chaenderera mberi.
Asi mumwe mudzimai wechidiki amai Privilege Masarakufa vekudoma vasati vaongororwa vanochirongwa ichi chakanaka asi hachisi kushambadzirwa zvakakwana kumaruwa sezvo vakanonoka kuziva nezvacho.
Inini chaita kuti handisati ndatestwa nokuti ndasati ndanzwa program.
Gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora vakabvakachira kiriniki yeumbowe pamwe nevamwe vashandi veWHO vainge vabva kumuzinda wavo kuSwitzerland vanochirongwa ichi chiri kusangana nematambudziko akawanda anosanganisira kushomeka kwevanoongorora kufamba mitunhu yakareba kwemadzimai vachienda kumakiriniki kunoisa masambos uye kushomeka kwana utsanana wenzvimbo kana kuti village health workers.
Maona tichitaura nyaya yekuno kuti tine kushomeka kwevatinoti mavillage health workers nokuti vavo ndo vanogara pasi ndo vanotaura nevanhu.
Dr. Mombeshora vanoti senzira yekuderedza mamwe ematambudziko aya vachaedza nepavanogona kuchengetedza vashandi mubazi rezveutano nekuvapa zvikwanisiro, dzimba dzekugara pamwe nezvekufambisa kuti vasatize vachienda kunotsvaka mafuro manyoro.
Zvinhu zvatingaita kuti varambe varipo vasaenda, saka tiri kutarisa nyaya dzekuti pekugara tovavakira pekugara pasiri pekuti ndepavo, asi kuti ndepedu hurumende. Kana uchishanda muhurumende unogara ipapo pachena.
Asi nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbove gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti hurumende inofanirwa kuwedzera uwandu hwevashandi vezveutano vose zvikuru kumaruwa, uye vanofanirwa kupiwa mari dzinovakwanira kwete kupiwa mabhazi ekufambisa kana pekugara.
Hatigoni kuchengeta mahealthcare workers, hatingati kuretaina mahealthcare workers nokuvapa mabhazi kuti vauye kubasa. Vanhu vari kuda eliving wage, munhu ngaapiwe mari yake oziva kuti anoita sei nayo, yakakwana.
Vakafanobata chigaro chemukuru weWHO muZimbabwe Dr. Sara Wanyoike vanoti Zimbabwe iri kuita basa guru munyaya dzekupedza chirwere chegomarara rechibereko, asi vachiti inofanirwa kusunga dzisimbe kuwana zvimwe zvikwanisiro uye kuwedzera vashandi veutano kumaruwa. Bazi rezveutano rine chirongwa chekuongorora gomarara rechibereko kumadzimai ose ane makore ari pakati pemakore 15 kusvika pamakore 40 kana kuti 15 kusvika ku49. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Studio 7 makadi apa ndiwe Fredi Chikuvire uyo. Mukoma Jonga, mukoma Blessing. Tirimo muwapusa wapusa United Zimbabwe. Hanzi mani chenja ndi anoita kuti zigiri zvai Zimbabwe. Vapfeka nyika mamani chenja vairane ndivaridzi veekonomi. Zvakaoma.
Kuna kwazvinoitiwa zvoti kwai munhu kuri kuendopinda mubhengi totopiwa mari yenyika endoda himisa ichichi hakuna zvakadero. Zvinofanira kunge zvine maprocedure namaprocess acho. Munhu ngaajaire kudya mari yake muno nokushandisa mari yemuno kwete zvekuzvinoita. Ndosaka tichiona chero Britain payakajoina EU vakaramba vane pound yavo, havana kuda kujoina euro inyaya yekuti mari yokwako inodadisa mari yenyika yenyu mei muchizvikondrora muchiita zvepamadire enyu. Saka zviri kuitwa kuti kwai mautikaridzi watovatizi hai ndezveutsotsi zviri kuitwa namatsotsi anoda kubva.
Studio 7 ndijon chiri kunetsa muZimbabwe nyaya yemazigi, nyaya yemari yamuri kuramba muchingochinja muchichinja mabhere achekuti mari chinja chakati. Chiri kunetsa muZimbabwe haisi mari iri kuda kuchinjwa. Chiri kunetsa muZimbabwe kuri kuda kuchinjwa government, hurumende iriko ndo iri kuda kuchinjwa. Izvi zvamuri kuita kuramba muchichinja mari izvi zviri kutotipedzera nguva, nyika yedu ichiramba ichingoenda kumawere. Hurumende ndiri kuda kuchinjwa kwete mari, ndofunga ndizvo zvibedzi.
Ndoona kuti government yedu kana ikabudisa mari ka ngaikase kuanaunza kuti zviro zvakayama soo, mari ichafamba sei, mari ino uremu hwakadai. Bhozi tinaana mbuya tinaana sekuru mukatumu vari kutorohwa pashi petsoka kutaura kudai. Saka manji vanofanira kuti vakase kuanaunza kuti zviro zvakayama soo. Vamwe vari kutobudirira, ndo chinguva chekutoti vamwe vanotobudirira pona pa 4 days dzona idzinedzi, pa 2 weeks dzona idzi pane vari kutobudirira ipapo itofamba uchirova vamwe vanhu pashi petsoka. Kumakata vaudze makwingita shata.
Pastudio mwakadini mweshe, ndiri kuno kuchipinge kwamaria. Mwamaria muno, ndinodawo kuti avo vana mushaya vanhu avo ngavagadzire mari yavo zigizimu gold ravo rigwinye, kwete kuda kupomera mhosva kwevanhu vasina nebasa reshe.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wesungura anonzi Stefani Pedzi remagitare achinzi Dr. Steve anoimba nechikwata cheMangiza Clan Band. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvans Zininga Studio 7.
Sizokuita magitata ya kututanga tuti wanawadi ikiwa tichikura tuti kumarusefa taimbo gazira wema galone mafuta ya taimbo magazira tichidi chifudza mombi tichidi higo kumarusefa tichidi kumusha kuta aradara tuti wadiki asi recording ndakazo tango 2018 ndipa ndakatanga kukazira wachi first album yangu.
Uwe muri wano shitambira sae kuti mchinda ndowe magitario
tichidi wadiku nuzo kuma 90 something it was early 90s 2000. It was a period that we were in the wife and as you say, go on, right? As soon as we were in the Kura, as I got in the nature, whoever has associated with the children, but as I got as soon as she attracted my negatives, my parents can have gone over and waited for my guitar, so it was a big challenge.
Veru Shinji, when we tambira or say, Mimans, Yamunoroa,
when we are going to tambira music, my shows are tricked at AS, Tetri, when you want, my shows, the Ganunga, at the same time, you can all good music, get it to graduate. Uya mchana mchana isikunya ni uwanika stere mgoza wakuti kuruzwa kuhete ndo kumita watu wanu wadi kanyatu understand the music ya kukana usingari zisho kanyanya wanu wani kwa sikanya chenye saka wafu mfanzi ya harbu chanda music
majirita mabaza makuru majirita watu mwanemi majirita mabaza makuru majirita watu mwanemi magula jitikomo ipari jesimuga
matambuti kwa munu usangana na onde api.
Yes, so challenge at nine sponsorship, at nine sponsorship. So, yes, and the night and the mapping in Bazango, the little my abjaga, my shows, two of my shows, what to end up say, Sagazin, what to the end of my show, no go to my panic passina, fan base to pretend of my shows, Pietina, either with the Rogut Nazi, Shakanak, Aga, Mosa Music, and Zano Marie.
Bulema Shoku, I'm Gassi over at Sikiri,
Mashoka, and now go at Sikiri, and my. Jene makata mungu watu jene 6 albums watu sikiri ndo wanita watende kumbetu watu lambaya makango mira nesu mchingo simbisa kuma stations kupine kupi mchingo tiro music yedu wanuda kutubata wanu istuma harare kuburilo 5 ndo kwa tunuwanika ndo kututu base namba yedu inoti 0715797114 iliba WhatsApp kana papa calls then email mangiza music at yahoo.com then tine wanika pa Facebook Dr. Steve and Mangiza Clan Band pa YouTube ndizvo zvato Dr. Steve and Mangiza Clan Band ndoma yendo yedu
was a Friday tombo rova kamwe chete zvinondinetsa.
Yekambo kanonzi zvinondinetsa kubva kuna Stefani Pedzi remagitara achinzi Dr. Steve uyo amanzwa muhurukuro yaaita naIvans Zininga Studio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu batai nhare nhamba idzi +1 202 465 0318. Musakangano chirongwa che live talk nasi maneru na 8 p.m. Apo tiri kutaura nezve dano ratiri kutarisa riri kuitwa pamusoro pe mari chaizigi. Tichiona kuti yemapepa iri kubuda nemusi wechipiri svondo rinouya. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
So kuizika tisenda baku VOA ndebe.